Surati Ravana, Mira Surati Ravana, Mati Kalanga, Kati Kalanga, Vada Vada, Mira Surati Ravana, Mira Surati Ravana, Mati Kalanga, Kati Kalanga, Vada Vada,
Karela.